Misangano yedu yaka famba zvakanaka chose nekuti takakwanisawo kusanganawo ne vatungamiriri kana kuti vamiririri vemaCSOs mapoka anoshandawo akazvimirira oga munyika yeMozambique. Tikakwanisa kusanganawo zvakare ne vatungamiri vedzisvondo veCouncil of Churches yekuMozambique. Tikasanganawo zvakarewo nevamiririri vebato riri kutonga munyika yeMozambique veFrelimo. Tikazopedzisira nekusangana nevatori venhau kana kuti vatapi venhau vemunyika iyoyo yeMozambique.
Ndezvipi zvisungo kana kuti zvibvumirano zvamakabuda nazvo?
Takabvumirana zvinhu zvinokwana kuita zvina. Chekutanga iri nyaya yekuti tinofanirwa kuseta up yatingati pachirungu Regional Solidarity Center, kuitira kuti pave nekudyidzana kwakanaka nekushanda pamwe chete kwemapoka anoshanda akazvimirira oga kana kuti maCSOs emuSADC region, zvakarewo nemasocial movements.
Sei izvozvo zvakakosha?
Izvi zvichizobatsira kuti tikudze social base rekudimanda nyaya yegood governance, yekuti matambudziko atinosangana nawo muno muZimbabwe akafanana nemamwe anosanganikwa nawo kuMozambique, kuBotswana nedzimwewo nyika dziri muSADC. Saka zvinobatsira kuti kana nyaya idzi dzichitaurwa muno muZimbabwe, dzichitaurwa kuMozambique, dzotaurwa kuSouth Africa, Namibia, Swaziland, zvichingodaro kuitira kuti hurumende dziri kutonga dzemuno muSADC dzikwanise kupa vanhu utongi hwejekerere, utongi hwakanaka hunoremekedza zvido zvevanhu. Chechipiri inyaya yatakabvumirana yekuti tinofanirwa kunge tiine maprograms ekudyidzana.
Munotarisira kuti mune muchizvifambisa sei?
Kushanyirana vekuMozambique vachimbouyawo kuno kuZimbabwe vachionawo mabasa anoitwawo kuno nekudzidzawo maitirwo acho nekushare maexperience yatingati pachirungu maexchange programs, zvichiita kuti basa redu rirambe richifamba zvakanaka. Nekuti tinoziva kuti pachivanhu zvinonzi kugara naka uonawo dzevamwe. Saka tionawo kuti matambudziko avakasanganawo nawo kana kuti avanosangana nawo vakamapedzawo sei, zvichidaro sidaro tichidzidzawo kubva kumatsawira edu. Chechitatu ndechekuti takawirirana kuti seatinoti masolidarity partners muSADC region muno vanofanirwa kurambawo vachiingedzawo boka reSADC neboka reAfrican Union pamwe chete neInternational Community.
Munenge muchizvifambisa sei apa?
Kuburikidza nevamiririri venyika dzakasiyana siyana, madiplomats, zvikuru sei nedambudziko riri muno muZimbabwe nedambudziko zvakare riri munyika yeMozambique. And kuingedza kutakawirirana kuti tichange tichiita navo misangano, tichivanyorerawo mapetisheni, tichivapawo maposition papers atinenge tiinawo ekubvumirana kuti izvi ndo zviripo, kuti vagarewo vachiziva matambudziko ari kusanganawo nenyika idzi, kuitira kuti kana vaakuendawo kunyika dzavo kunyanya madiplomats emuSADC neveku-AU vonopawo nemonemo maringe nematambudziko atinenge tichisangana nawo, zvakarewo nemapossible solutions atine tiinawo.
Chinangwa chenyu chenge chiri cheapa?
Kuitira kuti nyaya idzi dzizivikanwe, dzigare dzichizivikanwa, kuitira kuti panoitwa misangano yakaita seSADC neAfrican Union kana tichinge tapusha, mapresidents anenge akuzivawo zviri kudiwawo nevanhu vemunyika mbiri idzi.